kodzero yekudemonstrata vanhu vane kodzero yokutaura hakuna anofanira kusungwa hapana anofanira kuurawa kana kuchidhinepa we are going to restore my freedom evanhu kutsoropodza hurumende chechipiri ndoda kumeka shure patinongopinda hakuna tv one non zbc toda matv akawanda anotsoropodza president chamisa chizama machita kukula toda kuti munyika muve nematv akawanda nemaredio akawanda asi pamatv toremekedza mitauro yedu yose iri muzimbabwe inzwike pamaredio ezimbabwe inzwike pamatv ezimbabwe.